mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina chivabvu 28 2020 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 hwakanga hwakwira nechitatu manheru kusvika pazana nemakumi matatu nemaviri 132. Vanhu vari munzvimbo dzekuchengetera vanhu vari kubva kunze kwenyika vanokurudzirwa kuti vangwarire kutapurirwa utachiona hwecoronavhairasi pavanenge vari munzvimbo idzi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nyanzvi munyaya dzezveutano iri kukurudzira vanhu vari munzvimbo dzekuchengetera vanhu vari kubva kunze kwenyika kuti vangwarire kutapurirwa munzvimbo idzi utachiona hwecoronavhairasi uhwo hunokonzera chirwere cheCOVID-19. Dr. Edgar Munatsi vanoti vanhu vanenge vakachengetwa munzvimbo idzi mushure mukupinda munyika vanofanirwa kutevedzera kurudziro yekuti vasagari padyo napedyo kana kuti vaite social distancing kuitira kuti vasatapurirane chirwere ichi. Izvi zvinotevera mashoko ebazi rezveutano ekuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 hwakanga hwakwira nechitatu manheru kusvika pazana nemakumi matatu nevaviri kana kuti 132. Izvi zvinotevera kubatwa kwevanhu makumi vasere nevatanhatu nechirwere ichi kuBidbridge, Harare neMasvingo. Pavanhu vose vabatwa neCOVID-19 muZimbabwe, munhu mumwe chete pavanhu vose ava ndiye akatapurirwa chirwere ichi munyika. Asi vamwe vose ava vane chirwere ichi vanhu vakabva kuSouth Africa nedzimwe nyika. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu West Studio 7 abata Dr. Munatsi.
Kukwira kwaita vanhu vabatwa necoronavirus muZimbabwe kunyanyanyanya kubva kwasvetuka manhamba kwatanzwa kwaitika nhasi kuti kune vanhu 76 vatsva vabatwa necoronavirus. Zvinopa mibvunzo yakati wandei. Zvimwe zvacho zvinogona hazvo zvakanaka kuti vanhu ava kana kuri kunzi pachokwadi vanhu vakanga vaine coronavirus vachibva kunze kwenyika vachibva vaiswa paquarantine ndokutestwa ndokuwanikwa vaine coronavirus.
Kune vanoita zveutano zvinonzi zvakanaka nemhaka yei, Dr. Munatsi?
Zvinenge zvakanaka kuitira kuti coronavirus isatekeshere kwanga kuchaenda vanhu ivava. Asi mumwe mubvunzo mukurukuru watinogona kubvunza ndewekuti vanhu ava vanogona kunge vabata coronavirus mumaquarantine centers umu, nekuti tanga tichinzwa mazuva apfuura yakuti maquarantine center yedu ane dambudziko, hakusi kuitwa social distancing, vanhu vari kungosanganiswa pamwe chete. Saka izvozvo zvinonge zvisingafaniri kunge zvichiitika kana kuri kunzi maquarantine panze pekuti aderedze coronavirus. Dzotova izvo nzvimbo dzekuitira kuti itekeshere iwane vanhu vachibatwa necoronavirus mumaquarantine centers zvinenge zvisingafadzi.
Kune vanenge vari munzvimbo idzi kana kuti maquarantine centers, munokurudzirawo kuti vaite sei sachiremba kuchengetedza utano hwavo?
Yambiro yatinopa kuvana veZimbabwe vese vari kudzoka zvavo vachiiswa maquarantine center ndeyekuti ngatisarivarei zvese mitemo yekuti ngatirambe tichigeza maoko, ngatirambe tichiita social distancing. Hona emanhamba evanhu vari kubatwa necorona mumaquarantine ati wandei. Vanhu ngavasarivare, ngatirambei tichirwisana nechirwere ichi kuitira kuti tisapararire.
Bvunzo wekupedzisira, Dr. Munatsi, tiri kuonawo kuti vamwe vari kutiza imo mumaquarantine centers machomo, vamwe vachijamba bhodha. Hazvitokonzerawo here matambudziko kune vamwe vari munyika izvi?
Zvekuti vamwe vanenge vachitiza mumaquarantine center nekujamba mabhodha zvinokonzera dambudziko rakakura. nekuti chirwere chekorona vamwe vanogona kunge vasina masymptoms zvachose vasingatokosori asi vachizokwanisa kutapurira vamwe kwavanenge vaenda uko. Saka zvakakosha kuti vanhu vanenge vachidzoka kubva kune dzimwe nyika hurumende iteste vanhu ivavo.
Tichitarisawo kuti vakawanda vari kunzi vabatwa nechirwere checoronavirus ava vari munzvimbo dzakatarwa nehurumende kuti vange vachichengetwa imomo. Hongu hurumende inenge yakutiwo vaya vane mari vanogona kuenda kumalodge kana kune dzimwe nzvimbo dzavakasununguka kuenda. Asi muri kukurudzira kuti hurumende iitewo sei iko kune veruzhinji vasingakwanisi kuenda kweshoroba uko?
Tinokurudzirawo hurumende kuti vagadzirise maquarantine center kuitira kuti tisawane dambudziko revanhu vanenge vachichema chema kuti tivatiza nekuda kwekuti hamugariki. Nekuti tingazoita dambudziko guru kudarika zvatiri kutoona izvozvi.
Dr. Edgar Munatsi vange vari parunare kuBritain naBlessing Zulu weStudio 7. Zvichakadaro, veAfrica Centers for Disease Control and Prevention vanoti vanhu vanodarika zviuru zana negumi nevapfumbamwe vabatwa nechirwere checoronavirus muAfrica, uye vashaya vadarika zviuru zvitatu nemazana mashanu ane makumi mapfumbamwe nevana 3,594. Vapora vadarika zviuru makumi mana nevasere 48,000. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose hwadarika mamirioni mashanu nezviuru mazana mashanu 5.5 million. Johns Hopkins University yemuAmerica, iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose, inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi vadarika mirioni imwe chete nezviuru mazana matanhatu 1.6 million. Nezuro Maneru, vanhu vafane chirwere ichi muAmerica vakadarika zviuru zana kana kuti 100,000. Pasi rose, vanhu vafane chirwere ichi vanodarika zviuru mazana matatu nemakumi mashanu 351,000, asi vapora vachidarikavo mamirioni maviri nezviuru mazana matatu 2.3 million. Sangano idzva rakaumbwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa kuti ribatsire vana veZimbabwe vanoshaya vangadai vari kutambudzika munyika iyi. Nezuro rakapa zvekudya kumhuri dzevasingaone dzinodarika makumi mashanu. Mhuri idzi dzanga dzichimborarama nekupema mumigwagwa yeguta reJohannesburg, izvo zvakamiswa pakavharwa nyika iyi. Mukuru wesangano reZimbabwe United for Progress vaKennedy Mapesa Mandaza, vanove zvekare mutauriri webato reZANU-PF mudunhu reSouth Africa, vanoti vakatora danho iri mushure mokuona kuti mhuri idzi dzakange dzave kutambudzika zvakanyanya nekuda kwemutemo unorambidza kufamba-famba kwevanhu muSouth Africa senzira yokudzivirira kupararira kweCovid-19. Ngatizvei vachitsanangura murukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Zimbabwe United for Progress vaona zvakakodzera kuti tiende tinopa avo vasingaone vanogara mukati meJohannesburg vachibva kuZimbabwe. Izvi zvakonzerwa nekunge taona kuti mhuri idzodzi hadzisina vari kudzibatsira kuburikidza nekunge vasisakwanise kubuda mushure mekunge kwaiswa mutemo yelockdown iyo inorambidza vanhu kuenda kunze vachinopema. Vazhinji vavo vanorarama nekupema mumastreets nemunzvimbo dzakasiyana-siyana, asi nekuda kwelockdown izvo hazvina kunge zvichikwanisika zvichiitika. Naizvozvo vazhinji vachona vanga vasisina zvokudya. Vazhinji vari kutambura nekuda zvokupfeka pamwe nezvokufuga. Saka isu mushure mokunge tanzwa matambudziko iwaya, taona zvakakodzera kuti tiende tinovapa zvekudya vakwanise kuwana chinovararamisa pane ino nguva apo veruzhinji vari kushaya chekudya mushure mokunge kwaiswa mitemo iyoyi iri kuita kuti vanhu vagare mudzimba vasingaende kumabasa. Saka izvi ndo zvaita kuti tiende tinobatsira tanzwa kuchema chema kwanga kuchiita vazhinji vavo.
Idzo mhuri dzamabatsira idzi dzatambira sei rubatsiro rwavamandazi?
Mhuri dzatabatsira nezvekudya dzatambira nemufaro kudya kwavapiwa ikoko, nekuti zvauya panguva iyo yavanga vasisazive kuti ramangwana ravo vachange vachiwana chikafu chichibva kupi. Naizvozvo vapa kutenda zvikuru kune avo vakauya nepfungwa iyoyi yekuti vakwanise kubatsirika nekuwana zvekudya. Vapa kutenda zvikuru kune vanga varipo, pamwe nekutenda vakabatsira kuti izvo pawanikwe izvo zvinhu zvatakwanisa kunge tichivapa nhasi.
Mune vamwe vamuri kushanda navo here mukubatsira uku?
Veruzhinji paruzvino havasati vanyanya kutibatsira isu veZimbabwe United for Progress. Kuda vatakataura navo nevatakasvikira kuti vatibatsire nerubatsiro havasati vava nechavangatipe. Asi tinotarisira kuti mune ramangwana veruzhinji vachatibatsira, nekuti danho iro riratatora idanho rakakosha zvikuru sei kubudikidza nekuda kubatsira mhuri dzeZimbabwe dziri muSouth Africa idzo dzisiri kubatsirwa nehurumende. Chikurudziro yatiri kupa kune vana vose veZimbabwe vangarei vari kunze kwenyika kuti ivo kana vachiwana, kune vamwe vedu vakawanda vasiri kukwanisa kuwana chekudya pane ino nguva, ngativabatsirei. Uyezve ngatisvitsei shoko kwavari rekuti iro kune Zimbabwe United for Progress iyo yazvipira kuti ikwanise kunge ichibatsira mhuri dzeZimbabwe. Saka veruzhinji tiri kungokumbirisa kuti ngavaise ruoko rwavo muhomwe vabatsire veZimbabwe United for Progress, pamwe chete nekusvitsa mashoko kune avo vangangodaro vasati vanzwa nezvedu, nekuti ishuwo yedu kuti tikwanise kunge tichiibatsira mhuri dzeZimbabwe dziwane kugara kwakarurama uye zvevasatyore mitemo yelockdown kwavanenge vari.
Avo vange vari mukuru wesangano iri vaKenneth Mapesa Mandaza, vanovezve mutauriri webato reZANU PF mudunhu reSouth Africa. Tombo tarisa zviri mumapepa nau anhasi. Mukroniko mune nyaya yevanhu makumi manomwe nevatanhatu vakawanikwa vaine chirwere cheCovid-19 kuBadbridge Masvingo neHarare. Vazhinji vavo vakange vadzoka kubva kuSouth Africa nekuBotswana. MuZimbabwe vanhu vane chirwere ichi vari 132. Daily News rine nyaya pamusoro pevaimbo vegurukota rehurumende uye vari nhengo yeZANU PF Politburo vatsvinga Dhuve vari kukurudzira mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti vaumbe hurumende yomubatanidzwa kana kuti Government of National Unity nemapata anopikisa kuti nyika ienderere mberi. ZBC News Online inoti vanhu vana vakafira panzvimbo yakaitikira tsaona padyo neGweru, vamwe vashanu vakakuvara zvakaipisisa mushure mekukududuka kwakaita motikari yerudzi rweToyota Wish mavakange vachifamba vari. MuHerald hurumende inoti kuchengeta munhu adzoka kubva kunze kwenyika asina kuenda kumbotochengetwa achiongororwa kana aine utachiona hwecoronavirus yave mhosva. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Akuna saidi zavari kumbo ita zumu shakana. every corner of the country, every chamber, every department, every city, every community, as long as my standards are not good, I know you are. And I watch you call me because that's my standards. It is better to have put them off his bathroom or Muna, no spoon.
Makadini wa shamara reisikuseke Nishingamizo mwye Zimbabwe yeske Minimu naituwa Brighton Machono Jiliki Jobek Tukuda zangu tauru wapo msorope au Anziwane mama zima Wanota wawuti Anza kuna muna chafani mzara Wanende ilimubishi Reku ungane zima harikiti Ibatire varonga Lockdown yava ni 2 months Ranu wa chambu Ranu wa sinamu na linda kuma basa Urumende yao iyo yo inko
John James, Jirikuno South Africa. Noda azwa angu taura, famsoro pesu repitika kwa mshakwedu. Nakamza mtunga miri wenyika, mtongi wenyika kuti mtunga miri. Ajiti iye, zirango zakatemegwa, yika, Zimbabwe, zifara, zubiswe. Ini zino zakani katamaza chaisu. Ndishuwa wangati zirango zakatemegwa, ni yika, zukuma dokeru, zatisina ukamana azo, zubiswe. Iye, ajitaza kubisa zirango zaharu kutemera, vanawe Zimbabwe. Ma transport operators, pa bus companies, vanemunema nemakombi avo, zvari kuvatemera, ngatange abvisa zvirango izvozvo, kaida kuti zvirango zvinoti zvakatemegwa nyika, nenyika dzokumadokero, zvibviswe, ndatenda hangu.
Magadini Studio 7, Magadini muri yose yeZimbabwe matema nenyika. Nai vanhu yeStudio 7 ndine mubvunzo kwamuri inini. Munoti mashoko amunoshandisa ehurumende munoti aya ndiwo mashoko atapiwa mvumo nehurumende kuti tishandise. Ko amunenge musina kupiwa mvumo acho munoda kuti tizoziva sei. Saka journalism yenyu imini yatova biased towards hurumende kaimi. Yatova biased towards the propaganda yehurumende nekuti mashoko anongotaurwa nehurumende inenge iri propaganda. Ko zvimwe zvacho izvi zvavanenge vasina kukupa imvumo yekushandisa tinozviziva sei. Taakutanga kunyumwa-nyumwa kuti Studio 7 munenge maane ruoko rwehurumende rwaakushanda mamuri. Studio 7 yanga yakambomakwa nehurumende nekuti yaitaura zvose zvaiitwa nehurumende zvavanenge vapiwa mvumo kana zvavanenge vasina kupiwa mvumo. Vachiita critical analysis yemadecision ehurumende. Iko zvinezvi mava kungoti ndo mashoko atapiwa mvumo nehurumende kushandisa. Inika.
Hurumende yedu iri kuonawo here zviri kuitika parizini. Iri kuonawo here zviri kuitika here kuchipinga. Kwaana kondo vanhu kwai vari kutorerwa nzvimbo dzavo dzavakagara. Kubva makore nemakore nemakore kwai vari kutorwa nzvimbo idzodzo. Kwai unoda uri manzungu nemabhanana. Nzungu nemabhanana zvakakosha kudarika munhu akagwa hondo, kudarika munhu akaisa vhoti kuZANU-PF. Vene vada nyaya yekuti vanoda kurema mabhanana imomo havaizaifanirwa kudzinga vanhu. Zvavaifanirwa kuita vaifanirwa kuti vagara pasi nevanhu vanogara imomo vavatsvagire nzvimbo kana kumuminda mavo imomo vavataure kuti nhai kana muchida mari rimai mabhanana makadai vachivagura nzvimbo vachingopinda vachiita masection maresettlement imomuya vachirima mabhanana nenzungu vagotengesera makambani achona anoda mabhanana nenzungu iwavo. Kwete kuti hurumende inotsvaga vanhu ndosaka vaiti we are open for business kufamba vachitora zvinhu zvevanhu. Kumapurazo wavakatora varungu awa ari kuitwa chii? maprize wangu. Isuzuka nateka tari, samata haku wana uto oke, vanuwe chindau, avansi vanuwe Zimbabwe, ndo zata haku wana manji. Vaku neto, vanu shiranya ayana, yawana nda maningi store, ndiyo yawaku fira. Teka tari isa, kuchirezi, ndizozo, vanu wariku tore rwa maprize, wariku tore wa nzimbo zao, mamaka gara, imomo. Wariku endese wako nzimbo, ya tisinga zingu, wariku enda. Ndizo were izozo, kwa vanu gwira kuzreze vanu, munoti gudigo.
Izo dange ziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisine ine Studio 7. Isu hatina kwatakarere kera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
VOA Africa Zimbabwe yave kuenda pamasaisai matsva pasatellite anoti SES 5 KU band ne C band transponders. Munokwanisa henyu kuramba muchitinzwa pamasaisai eIntelsat 20 kusvika mwedzi unouya chikumi 30. Kana muchida kunzwa zvizere kuti munotibata sei, endai paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ticharamba tichikupai zvirongwa zvamunofarira, asi iko zvino pamasaisai matsva amunokwanisa kunyatsotibata.
Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vaudza kambani yesocial media yeTwitter kuti vanogona kuivhara pamwe chete nemamwe makambani esocial media. Izvi zvinotevera mushure mekunge vanhu vaudza Twitter kuti ibise zvakange zvaiswa paTwitter navaTrump vachiti ndezvemanyepo. Twitter yakaramba kubvisa mashoko avaTrump, asi yaisa chiziviso pasi pezvakange zvanyorwa navaTrump ichiudza vanhu pekutarisa kana vachida chokwadi. Izvi hazvina kufadza vaTrump avo vati vanogona kuvhara makambani eTwitter. Vanodzisa zvokutapa nhau paIndiana University muPennsylvania muzvinafundo Stan Mukasa vaudza Studio 7 kuti vaTrump havana simba rokuvhara makambani ezvenhau, nekuti vatori venhau nemakambani aya akacheketwa zvakasimba nemutemo weFirst Amendment. Tabata muzvinafundo Stan Mukasa kuti vatiudze nezvenyaya iyi.
Vanoda kuvhundutsira vanhu vasingabvumirani nezvaunotaura. Twitter isocial media yevanhu wese, saka ivo vanoishandisa kutumira manyepo avanoita zvinhu zvakawanda chaizvo. Pane manje pfungwa yekuti dai zita ravo Twitter yavo ibviswe, ngekuti vakutozonyanyisisa kunyepa. Zvimwe zvinhu zvacho zvavari kunyepa zviri kushungurudza vanhu vakawanda chaizvo. Manje mutungamiri weTwitter ati havakwanise bakuibvisa. Chikonzero ndechekuti wakamboibvisa gore rakapera, wakatretenwa Trump nemasupporters vanotretena violence. Saka ndofunga anotya zvaangazoitwa chaizvo nemasupporters aTrump. Saka akazouya nepfungwa dzekuti anoregera Trump aende neTwitter yavo, asi pavanenge vanyepa vanoisa inonzi link, enda kulinki unozoona zvechokwadi.
Izvi zvinogona kuitwa vanhu vakasiyana siyana here kana kuti izvi zvavakungoitwa vaTrump basi?
Izvi zvinogona kuitwa vanhu vakasiyana siyana, asi zvavaTrump zvavanyanyisisa chaizvo. Yes, Twitter nemama social media anogona in fact ndozo ari kukurukudzwa kuti waitwe waite waiongorore chaizvo mamessages especially panyaya yenhirike yeCOVID-19 virus. Pari kuya mashoko mamwe anonyepa nevirus iyi. Saka masocial media zvino wakuisa inonzi fact check. Ndezvokuti kana waverenga zvanyorwa zvacho unopuwa link yekuti chienda kulinki yakati paunozoona chokwadi chacho. Kumwe kunyepa kwavo kuri kushungurudza vanhu, kumwe ndokunyepa kukukanganisa vanhu. Saka inew method yejournalism, in fact haasi masocial media ega, asi newe radio newe television warukunzi wongoro rai chaiso mizamuno broadcast hizi nota wanu wakurao kana zisiri zecho wani chita urirai watiarele kutichokwa nisiri papi saratibuona kunana CNN kunana MSNBC kutinjozo au kutangisa wita ino nzi fact checking journalism
ndabana kuti wa Trump wana kufara ne zvaitwa ne Twitter izvi
wana kufara
waka chichidzira Twitter wa Trump wanogona kufara kambani ye Twitter here kana kana kambani zvayo
wasigone ba wanangotaura zvinongobuda musoro mavo hawana basimba racho ma journalist ne ma news media wanochengetedzwa waka protect wane inonzi First Amendment waka painonzi executive order haikuvhara ma social media iwa ma social media acha akaenda ku court ma court wanotara wa Trump kuti maita zvinhu zvisiri pamurao hawana basimba iroro.
Muchiri ipapo Professor Mukasa, regai ndimbodzokera panyaya ye social media. Tinoona simba rainaro kuti rakaenzana nemakambani emapepanhau nemakambani enhepfenyuro makuru akasiyana siyana. Ingabatwa sei social media kana tichienzanisa nemakambani emapepanhau neenhepfenyuro?
Zvinonetsa chaizvo, mutungamiri weFacebook anonzi Mark Zuckerberg akambounzwa kuCongress achibvunzwa kuti pane Congress chaingaite here, Congress inokwanisa here kuya nemitemo inocontrola masocial media, asi hapana zvakambobuda ngekuti simba reFirst Amendment ka rinenge bhebhura chairo rakaoma zvekuti masocial media nemanyuzepepazi ese akachengetedzwa pamutemo weFirst Amendment. Hapana chingatomboitwa ngekuti munyika muno mune inonzi marketplace of ideas, ndokuti regera munhu ane zvaada kutaura ataure, kana usingabvumirane nezvataurwa nemumwe munhu iwe chitaura zvako, then wanhu pavanenge vachiteerera vanoona zvanyepwa nezvataurwa namhingi namhingi wozotaura iwo pachavo kuti chokwadi chiri papi.
Avo vange vari vanodzidzisa zvokutapa nhau paIndiana University muPennsylvania muzvinafundo Stan Mukasa vari parunare neStudio 7. Kanobva kuna Simon Chimbetu pakati pegungwa. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checovid-19 hwakange hwakwira nechitatu manheru kusvika pazana nemakumi matatu nevaviri 132. Vanhu vari munzvimbo dzekuchengetera vanhu vari kubva kunze kwenyika vanokurudzirwa kuti vangwarire kutapurirwa utachiona hwecoronavhairas pavanenge vari munzvimbo idzi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti mosfera zvakanaka.
soku izikati.